mutungamiri wesangano reAtuz Albert Masaraure vatsanangura kuti pazvigaro zvitanhatu zveutungamiri wesangano iri kana kuti National Executive Council pachaitwa sarudzo pazvigaro zvina. Ivo vamasaraure pachavo pamwe nemunyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vakadomwa nematunhu esangano iri kuti vadzokere pazvigaro zvavo pasina anovakwikwidza. Zvigaro zvine vanhu vari kukwikwidza zvinosanganisira chigaro chemutevedzeri wemutungamiri weAtuz, mutevedzeri wemunyori mukuru, chigaro chemubati wehomwe pamwe nechemutauriri wesangano. Vamasaraure vatiwo pachaitwa sarudzo dzevanyori vemakomiti achatungamirira mabasa akasiyana-siyana musangano ravo mushure mekunge kongiresi yavo yaona kuti ndeyapi mabasa akakosha achaitwa makore mashanu anotevera.
Manominations paakaitwa kune zvinzvimbo zviviri zvinosanganisa chinzvimbo chapresident pakaitwa nomination yemunhu mumwe chete nezvinzvimbo chasecretary general vaRobson Chere vakanominatwa pasina mumwezve akanominatwa panzvimbo izvo. Asi nezvinzvimbo zvinosanganisira vice president, deputy secretary general, tinotarisa secretary for finance nemutauriri wegungano vanove spokesperson. Pane makwikwi achaitwa ipapo poitwa sarudzo dzekusarudza kuti ndevapi vangazotungamirira zvinzvimbo izvozvo fomakore 5 anotera. Tarisawozve Congress inozogara zveyoumba masekretary atinosarudza pacongress. Iwayo hazvisi zvinzvimbo zvinogara zvakatarwa muconstitution. Bumbiro remutemo redu rinoti panosangana Congress yega yega inofanirwa kusarudza vanhu vanomirira zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe nguva iyoyo vanenge ari masekretaries ezvinzvimbo zvakasiyana-siyana.
Vamasaraure vati panopera musangano uyu mangwana pachabuda zvisungo zvakasiyana-siyana. Vakatiwo vanotarisira kuti chisungo chakatorwa nenational Executive Council chekuti vadzidzisi vasaenda kumabasa panovhurwa zvikoro nechimwe chichazeiwa zvizere.
Kumashure uko National Executive Council yedu yakagara pakavharwa zvikoro ikawirirana kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvika mari yemavadzidzisi yakutambirwa ichienderana neinterbank rate. Congress ine decision hombe kudarika National Executive Council. Tinotarisira kuti pamucongress ichatsigira zvakarongwa neNational Executive Council kuti zvikoro hazvisi kuzovhurwa kusvika tawana muhoro uyu. Asi pamwe zvimwe nguva pamwe Congress ingarambe vadaridzi vanenge vaine mumwe muono, asi tichange tichizoona kuti inobudisa chisungo chipi.
Dzimwe nhengo dzesangano iri dzataura neStudio 7 dzati dzinotarisira kuti pamusangano uyu pachabuda zvisungo zvakajeka uye zvakasimba zvekuti vadzidzisi votora gwara ripi pamusoro pemari shoma yavanotambira uye mashandiro avo. Imwe yenhengo idzi ndimuzvare mawo Blessing Nyambara avo vati musangano uyu wauya panguva yakanaka chaizvo sezvo zvikoro zvichivhurwa svondo rinouya.
Tikuda kunovhura zvikoro asi mari hatina. Vabereki vacho vatiri kuda kuti vanovhura zvikoro vana vavo vauye havasi kukwanisa mafizi acho, havasi kukwanisa mayunifomu acho, havasi kukwanisa steshinari yacho inodiwa kuti tikwanise kushanda nevana. And isusu pachedu hatisi kukwanisa kuafodhera vana vedu kuti vaendewo kuzvikoro kwavo. Saka zvakadaro ini semudzidzisi chinhu chinondiomera kunodzidzisa ndisina zvikwanisiro zvese zvinodiwa. Saka resolution yandotarisira kuti isu seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichasunga pano pacongress pedu ndeyekuti hakuna mudzidzisi unodzokera kuchikoro kana pasina zvaitwa nehurumende.
Imwe zvenhengo muzvare Bernadette Mugazi vati vanotarisirawo kuti musangano uyu ubude nechisungo chakajeka chekuti ndezvipi zvingaitwe kuti vadzidzisi vose munyika vakwanise kutaura nenzwi rimwe chete zvisinei kuti vari musangano ripi kana kuti vanodzidzisa kupi.
Munhu wese hana chaari kuwana, nesi, musoja, mupurisa, munhu wese ari kutambira kucivil service haana chaari kuwana. Saka zvinoda kuti tibatane pamwe chete, kwete maticha chete, tibatane muri yeZimbabwe tigadzirise izvi nekuti zvinoda kugadziriswa nemunhu wese munyika yese. Nekuti kuenda zvedu kumabasa kwekuti vanhu endai, but tiri kuenda kunoitei, tichisandira ani pasina chatiri kuona chiri kubhildwa. Kuenda ticha hongu vanganyepere kuti vari kuenda asi vanenge vakagara maclassrooms, vakagara pamusana, havana chavari kuticha. Mumabasa macho vari kuenda vachoni vari kungomhanyisa mabhizinesi avo ekuti vawane kurarama. Saka hatisi kuvaka nyika.
Hurumende yakazivisa mumazuva mashoma apfuura kuti inoda kusangana nerimwe remasangano anomirira vashandi vehurumende reApex Council kuti vazeye nezvemihoro. Asi wa masara wereati misangano ya kadai inzira ya kweza kubata wa shandiwe urumende kumeso.
Iyo urumende ngairegi kuramba ishtamba nisikungese wa nawadiki. Tuna zewati sosezi ino sisi itanguwa nenguwa kana sukoro za hakufuru. Iri inyayi kuda kubata wanu kumeso kutiwafungi zile kutipane zukuru za wazi asunga. Asi ingori inyayi kuda kuramba wa shiti tendereza. Titiramba teka ngoloki ruwamo na amone matamuziku hata garatina.
Atina kukwansa kunzwa ku urumende kana kunewe Apex Council panyaya ii. Sanganore Atuz rakavambwa mugore ra 2014 rakanyanya kunangana nekumirira varairidzi vekumaruwa rikave rimwe remasangano mashanu anomiririra varairidzi munyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.